Master Echi. Bangwe varikuti murima Master Echi. General Aladdin, wastag the daddy, wastag the yadayadayar na wananyem. In the name of Jesus, yo, not in the name of Judas. Atafaya bonde murukas, yeah, furai mubukura lukas. Hey, seiko ngari, mutindida swakadai so, pakatipe bangwe, chafunzam.
Barenyu rakawanda kungere US dollars starenyu rinotyisa kutodarika chihora baba nondi pabendegete rinotonhora nondi kanda pamusoro pavo kunge kola why
seiko mwari muchendede zvakada iso vakatipe vangwe
tikabvunza
seiko mwari muchendede zvakada iso vakatipe vangwe
Inini ndiri munhu akashoreka asandisi kutsoreka inini ndiri munhu.